Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manira anasi uri musi wemugovera gumiguru 29 2016. Munokwanisa kutinzwa paInternet pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti hei nemisoro yenhau dzedu dzanhasi.
Izvo isusu PCC hatisi batoka, tiri vanhu vangu kubva kuti tibatane tiise izvo zvatiri kutaura pa vanhu vanzwisise kuti NTH basi kuti ifambe NTA ichada kuti vanhu vese vemuZimbabwe zvikurukuru vemabato emapolitical parties vasapote. Pasina sapoti yakadaro haibva, hakuna kwainoita.
Vari kutungamira mubatanidzwa weNational Transitional Authority Dr. Ibo Mandaza vanoti mapato makuru achiri kuramba kushanda navo.
Interest yauya mupati munyika munomu yekuda kuriplesa vapotenzi. Handikwanisi kuudza mazita mwana wamai vangu, asi rega ndikuudze muchidimbu kuti kuri kuuya shangwiti, kuri kuuya mikono nemadzimai ane vision yakanaka zvikuru.
PDP yoita sarudzo dzekutsiva vatungamiri vakabuda mubato iri mazuva mashoma apfuura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano reNational Transitional Authority kana kuti NTA Dr. Ibo Mandaza vanoti mapato makuru akaita seZANU-PF, MDCT neZimbabwe People First achiri kuramba kushanda nesangano ravo. Sangano reNTA riri kuda kuti vanhu vasinei nezvematongerwo enyika vambopiwa mukana kwemakore maviri vachitungamira komiti inenge yakafanobata mabasa kana kuti matomu mukuedza kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa muhurumende. Asi mamwe mapato anoti urongwa uhu kupedzera hoko padewe retsindi. Mukuzeya nyaya iyi, tatanga nekubvunza Dr. Mandaza kuti urongwa uhu huri kufamba zvakanaka here.
Well, iri kufamba zvayo, but haisi kufamba nemafambiro ataita aifunga kuti aita. Senyaya yekuti NTA chinhu chatakafunga kuti chiiswe patebho kuitira implosion iri kuitika iyi. Hationa kuti pane chimwe zvingaitwe kunze kweNTA kuti nyika yedu ipone. But vazhinji mabato emaopposition vana ZIM-PF neMDCT vanhu vakatarisa maelections sevanhu sekuti vanofunga kuti maelections akauya nekukurumidza vanopinda mupower vanodzokera mugovernment. So sevanhu vada kukurumidza kupinda muhurumende havasi vanhu vari kuchechedzera nyaya yeNTA. Ndopane proba yatinayo isusu, but tiri kufambira mberi tikusangana musi weSaturday kuti tione kuti the national consultation yatakaita musi wa18 September neyekusouth Africa regional and international consultation yemusi wa25 September tiri kupa report musi weSaturday toona kuti tingafambe sei. Pari mapati yakati anenge ari kupinda muidea yeNTA zvikuru vana PDP ZAPU vana Dumiso Dabengwa vamira nesu. Tichafunga kuti vamwe vecode inonzi code vachapindawo futi. Izvo isusu PCC hatisi batoka, tiri vanhu vangu kufunga kuti tibatane tiise izvo zvatiri kutaura pa kuti vanhu vanzwisise kuti NTH basi kuti ifambe NTA ichada kuti vanhu vese vemuZimbabwe zvikurukuru vemabato emapolitical parties vasapote. Pasina sapoti yakadaro haibva, hakuna kwainoenda.
Saka muchiri kuenderera mberi here nekukwezva veZimbabwe People First, MDCT neveZANU-PF?
Tikutaura navo, tikutaura vanhu vese vese nemuZimbabwe nekunze kwenyika. Tanga tiri kuWashington, tanga tiri kuLondon, tanga tiri kuSouth Africa. Inyaya yekuti vanhu vachiona kuti ndiwo mapondero enyika chete NTA.
Mutungamiri wesangano reNational Transitional Authority kana kuti NTA Dr. Ibo Mandaza vari parunare muHarare.
Thank you.
Makatirira kunefenyuro yevanhu ye Studio 7.
Tiri kutepenyura tiri mu Washington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 15460 kHz pa shortwave. Bato rinopikisa rePeople's Democratic Party rinoti riri kugadzirira kusarudza vamwe vatungamiri vanotsiva vakabuda mubato iri vachienda kune mamwe mapato. Vanhu ava vanosanganisira vaive mutevedzeri webato iri vaSamuel Sipankomo avo vakaenda kuZimbabwe People First. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoronga mabasa muPDP vaSolomon Madzore.
Tine annual PDP annual policy conference yedu yatichaita muguta reHarare. Iri kuhostiwa neprovinsi yedu yaHarare musi wa 26 November. Ichange iri Saturday. Yes, pane process ichange iripo, ichange ndikakwanisa kukutsanangurirai ima details yese kuti zvakazonyatsa kuzodai kudai kudai, but muchidimbu, yes, maprovinces edu ese achaungana ipapo, achasarudza kubvira pana mutevedzeri waPresident wedu, achasarudza kubva kuvanhu. Hatina mukana kana masimba ekungopa munhu kuti tso tora chinzvimbo chako, zvinhu zvinobva kuvanhu. Saka tiri kuti isu vatungamiri vedu at that level, vatungamiri vedu vanofanira kunge vachibva kuvanhu. Saka maprovinces ese achaungana pamwe chete, voita manominations, then posarudzwa munhu. Izvo obviously zvichange zviri muhofisi hombe yamadam chairperson vedu Honorable Matibenga, ndo vachange vachiona kuti basa iro rinenge richifamba sei sekuzva kwamunoita zvinenge zvichiona national chairperson vedu Honorable Matibenga. Saka yes, maprovinces ayasarudza kuti wavari kuda kuti anga ari mumutedzero womutungamiri vice president vedu ndiani, deputy chairperson ndiani, deputy sector general na deputy organizing sector kuti ndiani. Then also position yakasiyiwa na vamadzore mumanagement, vamadzore po ichange ine munhuwo zvakare anenge achivatsiva. Ndava pabhazino pasara rendeka, panoda kuti patsvagirwe munhu anenge achikakata bhandi.
Asi kubuda kwakaita vanhu ava hakusi kuita here kuti bato renyu ringe richidengendeka?
Ichokwadi kuti panenge pabva zino panosara vende mukoma Zulu, hakuna pati inotatsironzi ingatokura kukunda zvayanga yakaita vamwe vanhu vanga varimo mukati vachinge vabuda. Izvo tinozvaaccepta sePDP. Zvinorwadza nokuti tinotsutsumwa hongu kuti makomrades takafamba tese kwenguva yakareba asi vatisiya. Asi ndozvinoitika mupolitics, ndozvinoitwa mumatongerwo enyika. Tinotokurudzira kutoti even vamwe vanhu vasina kutobva vachitobuda mupato, kutoti vabuda mupato vachienda kune imwe pati, totokurudzira kuti munhu ati ano ndaremerwa nechigaro ichi, ndaakumboenda paside. Saka isisi zvinotirwadza sePDP, asi I can assure you interest yauya mupati munyika munomu yekuda kureplace mapotensio. Handikwanisi kuudza mazita mwana wamai vangu, asi rega ndikuudze muchidimbu kuti kuri kuuya shangwiti, kuri kuuya mikono nemadzimai ane vision yakanaka zvikuru yekutsiva vanhu vese vakabuda mubato redu.
Vanoronga mabasa mubato rePDP vaSolomon Madzore vari parunare muHarare. Vatereri, hechine chiziviso chakakosha. Pazvirongwa zvichaparurwa kwenguva pfupi pfupi panguva yesarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica panhepfenyuro yenyu yeStudio 7. Zvirongwa izvi zvinotanga musi wechipiri mbudzi 8, 2016. Nemusi wechipiri mbudzi 8, America inenge ichivhota musarudzo dzakakosha zvikuru munhoroondo yenyika iyi. Musakanganwa kuona nekuteerera zvirongwa zvedu zvatinenge tichitefenyura tichikupai pfungwa dzevamwe vave kugara muAmerica avo vakabvawo kuAfrica nedzimwe nyika. Tichange tiine vatori venhau veStudio 7 kunzvimbo dzekuvhotera muWashington DC munguva dzemasikati. Panovharwa urongwa hwekuvhota uhu na8pm manheru panguva dzekuAmerica, tichange tiine vatori venhau kumuzinda waamai Hillary Clinton vemaDemocrats navaDonald Trump vemaRepublicans kuNew York. Tichange tichikupai nhau dzinenge dzichiitika paredhiyo uye paFacebook yedu yeVOA Shona. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzichange dzichipawo pfungwa dzadzo pane zvinenge zvichibuda musarudzo idzi. Musi wechipiri paredhiyo tinenge tiine special live talk program manheru kubva na11pm kusvika na12pm munguva dzekuAmerica usiku, kana kuti na5am mangwanani kusvika na6am mangwanani panguva dzekuZimbabwe. PaFacebook page yedu tinenge tichikupai zvinenge zvichibuda musarudzo chiripo ripocho. Musi wechitatu mbudzi 9, tine chimwe chirongwa chemusi uyu chete chete kana kuti special program chatichatevenyura chiri che live talk icho tichatevenyura kubva na 10 mangwanani kusvika na 11 mangwanani nguva dzeku America kana kuti 4 p.m. kusvika 5 p.m. nguva dzeku Zimbabwe manheru yechitatu musi wa 9 mbudzi tichange tichikupai zvinenge zvabuda musarudzo idzi munhau dzedu dzemazuva ose pastudio 7 kubva na 7 manheru kusvika na 8 manheru nguva dzeku Zimbabwe uye tichange tichikupaiwo chirongwa chelive talk na 8 p.m. nguva dzeku Zimbabwe munyaya dzatinotarisa zviri kuitika munyaya dzezveupfumi nhasi tine hurukuro na Dr. Gift Mugano nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe tiri kutarisa nezveurongwa hwebudget yenyika gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vatotanga gadziriro yebudget regore rinouya ngatinzwei pfungwa dzaDr. Mugano
Budget ravo kumakore mashanu apfuura ririkungoderera ririkudzika nekuti hakuchina chekutaxa saka ivo kuti vaone mari yavachawana itingati tax revenue hurumend vanotiona kana makambani ariko echigadzira zvigadzirwa echitengesa saka hatitarisiri kuna minister Chinamasa kuti vaparure mari yakawanda mari hakuna tiri kutarisira kuti vachaonza mapolicies api anokurudzira kuti vanhu vaone simba rekuenda kumunda kunorima makambanis aone simba rekubatana paproduction kuti nyika iende mberi
pangaitwe sei panyaya yekuti makambani atange kushanda zvakanaka munyika umu kana kuti nyaya yemanufacturing
kuti makambani edu agadzire zvigadzirwa chii chinofanira kuitika pane inonzi value chain pachirungu kuti murime echirima matimati kwamutoko matimati aya achasvika sei maokei atotosvika maokei afaaenda kucanes foods canes foods yoagadzira oenda canned tomato oenda maokei saka kuti murimi uyu wekwamutoko uyu aendese matimati ake kwaokei chii chinofanira kuitika vachinamasa vanofanira kubudisa hwarava rebhajeti veipa matax free maincentives kucanes kuti ukashanda nevarimi wechiodha matimati zvicharizvisa taxi yako kubva pakati svika pakati ivo vachaona mari yakawanda nekuti vachaona vhati mese makawanda umu nekuona fertilizer yakawanda chatengwa saka ndiyo yatida kuti itarise bhajeti bhajeti ngaita semaincentives ekubatsira macompanies upi neupi zvake
ko kunyaya dzezvemigodhi muri kuzvionawo sei
kumamaini kwedu kwatiri uku macompany edu ari mumamining sector vari kuendesa zvinhu zvigadzirwa zvisina kuproceswa atingati maraw materials ndo pavafanira kuatema machipa apapa tax yakawanda kuti imi mungamisina kuprocesa zvakati taakuisa mari yakati
ko munoona sei nyaya yemabond notes nenyaya yebudget iyoyi
minister of finance ndiye anoona ndiye mukuru wereserve bank ukaona matauriro anga achiitika pakati pavachinamasa navamangudya vaita kunga matwin vechiti bondi noti riri kuuya mitemo iyo haibatsiri kuti vaite production kuti inozira vanhu vari kutova mari havasi kuonesa mari mubhenki mabhenki havana mari yekupa vanhu nekuti vanhu vari kutova mari yavo panofanira kuita mitemo inopa vanhu confidence kuti vanhu vazive kuti mari yavo ngaigare mubhenki kwete kugadzika mari mupilo hakuna nyika inobudira mari iri pasi pepilo saka ndo zvimwe zvavanofanira kutarisisa kwete uchindagwinyira nekuti akazviita ngaatozviregere vafanira kuteerera vanhu vari kuzii kwete kuti munhu akataura akaita criticize policy dzemutengesa hatidi izvozvo nyika aibudiri neizvozvo inobudira nekuti kuwanda huuya tinoona zvakasiyana siyana ngatitarisei kuti mapoint ari kubuda pakamira sei
mubvunzo wekupedzisira Dr. Mugano mari iripo munhu wese ari kuwirirana kuti ishoma asi vamwe vanochimbochema chema kuti yakawanda yacho imwe inoenda iko kuhofisi yemutungamiri wenyika imwe kumauto kuchipatara kusina mushonga nderipi bazi ramunoti rinofanira kukosheswa pazvishoma zvacho zviri munyika
kana vinhu zviri zvishoma blessing utano hunotanga saka ndo zvimwe chete izvozvo kuti kana tisina mari hatingaisi mari kuarmy yakawanda or matrips egovernment
avo vanga vari Dr. Gift Mugano nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe vanga vari parunare muHarare
zanpefairashiki inoramba ichingoenda ichingoenda igongoenda
kutanga nemuvhuro tichange tichikupakurirai chirongwa chatiri kutaura nevakuru vezanopf vachitiudza kuti zvii chaizvo zvavaitira nyika kubva zvayakawana kuzvitonga kuzere muna 1980 komitemo iri kudzikwa nenhengo dzebato rezanupf iri kubatsira nyika here
kuti parizvino imba yedu yeparamende ichiripo pakugadziridza mitemo yatakaita paya patakaita new constitution basa iro rasati rapera
icho kwadi here kuti vanopikisa vari kuteya nzou neriva pakupikisa vamugabe ko madzimai ari kupiwa chiremerera mubato iri here
patiri kuti pazvigaro asi zvekutaurwa kwakaitwa nemutungamiri wedu Women's League kuti tinoda kuti tipihwe zvimwe pamusoro pezvatiinazvo
musakanganwe kuteerera chirongwa ichi kubva nemuvhuro kusvika chishanu
makateerera kustudio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc muchirongwa chatinotaura nevari kumaruwa nhasi tiri kuenda kumanikaland uko tiri kuita hurukuro negweta vari nhengo yezimbabwe lawyers for human rights amai pegi tavagadza avo vari kubatsira madzimai kunyanya ari kumaruwa panyaya dzenhaka ngatiinzwei hurukuro yataita navo nezvemumwe mudzimai
amai abishewo mugari wekwamarange mukadzi wakura nemakorewo 69 wokuberekwa zvino zvakaitika ndezvekuti zvinoisiwanzo kuitika pachivanhu pedu ndepekuti kana munhu akaroorwa akaenda kumusha kwake akaenda kumurume wake kana akazoramba kana akudzoka mumusha ava kutoita kunge mutorwa saka mbuya abhishai vakarambwa nemurume mugore ra1996 ndobva vadzoka kumusha kwavo kwamarange pavaigara nevabereki vavo kubva vachiri chimwana chidoko ndobva vagamuchirwa mumba pakazoshayika vabereki vavo gore rapera iro mukoma wavo mukuru anova iye zvesabhuku mudunhu iri akabva atengesa musha musi wa14 waoktobha mwedzi unouyu vakabva vaudzwa neuyo anga atenga neuyo mukoma wavo anga ari mwana mukomana mukuru kuti vachibva chikonzero chokudzingwa changa chiri chekuti ngavadzokere kumusha kwamurume wavo zvisinei kuti vanga vava nemakore 20 avanga vagara pamba kubva vabva kumurume saka vakauya vakachema kumagweta ekodzero ezimbabwe lawyers for human rights isu ndobva tinoremekedza zvikuru sei kodzero dzemadzimai dziri mubumbiro remutemo rinotaura hero kuti madzimai nevarume vose vakafanana uye tsika nemagariro edu kana zvichimbunyikidza kodzero dzemadzimai tsika idzodzo dzinombosendekwa parutivi takamhanya kumatare musi wa18 mwedzi iwo unoyu waoktobha dare rikatonga iro kuti stone age chinowaita anova ihanzvadzi yambuya abhishai adziviswe kuvadzinga pamusha uye uyo anga atenga musha uyu adziviswe futi kuuputsa mbuya ava vanga vari kugara nevasikuru vavo vana 4 vasikana zvakare
saka nyaya idzi dziri kuitika here zvikuru mumamisha umu vanhu vari kunzwisisa here kodzero dzemadzimaiwo
sebazi rinorwira kodzero rezimbabwe lawyers for human rights tine hurukuro dzakawanda dzatiri kuita mumamisha dzekodzero dzemadzimai nebumbiro tichizivisa madzimai kodzero dzavo maringe nebumbiro remutemo ipo ndo patiri kubva tasangana nenyaya dzakadai dziri kuitika munharaunda nyaya idzi dziri kuitika zvizhinji sei kumadzimai anenge akarambwa nemadzimai anenge afirwa ndiwo ari kusangana nedambudziko rakadai
saka vanenge vawirwa nedambudziko rakadai vanokubatai kupi
vanenge vawirwa nedambudziko rakadai kana muri mamutare vanotibata paground floor Winston House corner first street na second avenue mamutare tinewozve mamwe maofisi kubulawayo anowanika iwo pathird floor Barclays Bank building corner 8th avenue na main street mubulawayo imomo bulawayo yedu inobata matebeleland nemidlands yose tozoita national office yedu iri kuharare vari kuharare vanoenda pa6th floor beverly court 100 nelson mandela avenue kuharare
gweta vari nhengo yezimbabwe lawyers for human rights amai pegi tavagadza vari parunare kwamutare Yashuka nguwa ya kuti chimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu wevanhu kadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa na Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro namuzvare Angela Machonesa avo vanoshanda ivo nesangano Replan International. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu.
Nefara kuva pano makadi nyika yese.
Mungati tsananguro mabasa ari kuitwa nesangano renyu Replan International mukuedza kukurudzira upenyu hwemadzimai nevanasikana.
Kwa muZimbabwe kwemakore mazhinji anoraudzira kusvika kuteti. Tinobata zvikuru mumaruwa. Iko zvino nyaya yatinyanya kubata nyaya yenzara mumaruwa matiri kushanda. Nekuti vanhu vasisina cheuviri havana chekudya. Ende kazhinji kacho ukaona zvadaro zvinowanzo kuwanza nzara kuvana. Ende vana ndivo vanenge vasingachaende kuchikoro. Kazhinji kana zvadaro zvevana ndivo vanonzi ngavachienda kunoshanda. Isusu seisangano rinoona nezvevana. Benzo redu nderekuona kuti vana vanyatsoende kuchikoro. Nokudaro kana kuti tichida kuti vana vaende kuchikoro tinofanira kuvapa chekudya mumhuri dzavo. Nokudaro tiri kupawo chikafu kumhuri dzakasiyana-siyana munzvimbo dzakasiyana matunhu emuZimbabwe. Kuedza kuti vabereki vagone kuwana cheuviri vana vagare vari muchikoro. Ndechekutanga chatiri kuita.
Ndeapi mabasa amuri kuita kubatsira madzimai?
Kumadzimai tiri kupawo mari yekuti vawane zvekutenga. Kazhinji kacho kana yanguva yenzara madzimai ndiwo anonetsera kutsvaga muriwo, kutsvaga chakati chakati. Saka tiri kuvapawo pekubata. Takatarisanawo nenyaya dzekodzero dzemadzimai nevasikana kunyanya. Tiri kuzama kukurudzira zvikuru nenyaya yedu yatiri kuzama kuderedza kuroorwa kwevana uko kwanyanya muZimbabwe neAfrica yose. MuZimbabwe tiri kushanda kwamutoko, tiri kushanda kubulawayo, kucholocho, kwamarange, kwamutare. Tichida kuzama kutaura nevabereki kunyanya madzimai kuti ngatichengetedze vana vedu.
Mataura imi kuti muri kushanda nemamwe matunhu muchivapa chikafu. Chikafu ichi munenge muchipa chakawanda sei uyezve kune mhuri dzakaita sei?
Tiri kushanda nehurumende pakupa chikafu chatiri kupa. Kazhinji kacho hurumende iri kuuya nechibage. Then isusu kubudikidza nemapoka akasiyana-siyana anosanganisira WFP tiri kuvapawo mafuta nemari. Nekuti kazhinji kacho muZimbabwe vanhu vanokoshesa unhu hwavo. Ende kupiwa chikafu zvinoita sekunge vanhu vaderedzwa pasi. Tiri kuvapa mari $5 kazhinji zvinongova $7 pamunhu pamwedzi. Unozoona kuti mumhuri tinogona kunge tata $35. Mari iyoyoyo tinotarisira uye tiri kuona kuti iri kuvandudzawo upenyu hwevanhu. Vana vakuenda kuchikoro, vakugonawo kutenga dovi, vakugonawo kutenga izvo neizvo chikafu chinopa utano kuvana. Havachafambi vachipema. Tinodzoseredza unhu hwevanhu. Takamirira kuti pamwe zvichida mwadenga vachatizarurira matenga mvura ikanaya vanhu vakarima vakakohwa semagariro atinoita muZimbabwe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Angela Machonesa kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu.
Ndinotenda.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvinotochienda kuna Jonga achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi uye matambudziko anogona kusanganikwa nawo mumhuri kana nyaya dzeupfumi dzisina kugadzikana. Muhurukuro yedu tine mutungamiri wesangano revarume Svinurai, Vukani Madhodha vaTemba Nzounenda. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7 vaNzounenda.
Mufaro wangu uye ruremekedzo rwamandipa kuve pachirongwa, ndinotenda. Vanzo nenda nasi tatiti mbo zea nyaya ye matambudziko zveupfumi kana mamiriro akaita nyaya dzeupfumi munyika. Kazhinji tinoona kuti nyaya dzemari dzikanetsa dzinosvitsawo dambudziko iroro kana mumhuri kana mumichato nezvimwe zvakadaro. Mune zvamuri kuonawo here zviri kuitikawo mudzimba umu zviri kukonzerwa nematambudziko emamiriro ezveupfumi kungava kunetsa kwedzimari kumabhanga, kunetsa kwedzimari kumakambani nezvimwe zvakadaro?
Aiwa, matambudziko mudzimba anowanikwa akawanda kuburikidza nekushaikwa kuri kuita cash mazuwano. Asi tinenge tichingokurudzira vanhu kuti dai tangonzwisisa maitikiro ari kuita zvinhu munyika, kuitira kuti usapokane nemumwe wako kuburikidza nekuti pashaikwa cash, especially cash ichitori mubhengi zvayo irungotadza kubuda. Asi hongu kuitika zviri kuitika.
Mune mamwe here ma incident kana kuti zvimwe zviitiko zvamungata ichitakatozochigadzirisa nemutowo?
Pangasave zvapo neandinokwanisa kutaura iko zvino kuti yakati, asi tikaenda kumapurisa mukudyidzana nemapurisa kwatinenge tichiita, unotoona kuti nyaya zhinji dziri kuripotwa dzekuti kana kuti mukadzi anoti ndakarohwa kana kuti murume anozoti ndakarohwa nenhauye kuti unonzi wadya mari, nepo mari inenge isinotombobuda kubhengi. Ende kozouya zvine nyaya yetime dzataka kuspenda tiri mumaqs dzakakura zvekuti mumwe wako kuti azokunzwisisawo manje kuti zveshuwanga uri muqe panonetsa. Ndinoona mukatarisa kushayikwa kuri kuita mari kwangobva kwaita futi nguva iri kunetsa zvinhu zvizhinji, mvura iri kunetsa, zvimwe zvose zviri kunetsa zvekuti munhu anongobuda mumbachini chambonotsvaga mvura, umwe akati chambonotsvaga cash. Saka uzozivi kuti mumwe wako ari kuenda kuqe yekucash here, panoshayikwa trust manje kana kuti akuenda kuqe yezvimwe.
Mune madzidziso amuri kupo here vanhu pamusoro penyaya dzakadaro?
Dzidziso iripo yekuti tinenge tichingotaura navo kuti nzwisisa naye kuti zvinhu zviri kunetsa muZimbabwe. Ende iwe nechivimbo nemumwe wako kuti ari kutaurira chokwadi. Asi chandaida kungokurudzira kuti chinogona kupedzawo futi dambudziko irori ndechekuti vanhu ndofunga dai tangokurudzirana kuti dai tashandisa yavari kuti yacho online transacting, munoona kuti inoderedza maproblems zvakanyanya yekuti pese patinoda cash dzimwe nguva tiri kutotsvaga cash kubhengi katorara muqe yekutsvaga cash futi yekunotenga mune imwe shop ine mapoint of sale. Dai tangoshandisa system iyoyo zvekuti cash yatinozoda mumba inoita shoma, pamwe tenda kutoda $10 zvekuti iyoyo bhengi rinozokwanisa kuburitsa.
Tinonawo vanzo nenda mazuva aperaya tatichona mumapepanhau pamwe nekunzwawo kubva kumapurisa nyaya dzevanhu vanenge vari kuzviuraya kana kutora upenyu hwavo. Zvine chekuita nenyaya dzerudo idzi dzinenge dziri kuti kwirei, muri kuonawo sei?
Hongu, mukushanda kwatiri kuita zvakare nemapurisa iwaya nemacommunities, mastatistics aruratidza kuti zviri on the rise. Materms anowanzoshandiswa kudescribe chiitiko ichocho vanhu vari kuti mapassion killings ariko tiri kuona vanhukadzi vanhurume vachirasikirwa neupenyu kuburikidza nekunetsana munyaya dzerudo. Asi tinoda kungokurudzira kuti ngatitaurirei mumwe munhu kuti ndasangana nedambudziko rakati.
Aiwa, maita basa vanzo nenda, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Aiwa, ndinoti vateereri, ndinokuonekai ndichiti ngatigarei murunyararo.
Manga makateerera kune mutungamiri wesangano revarume svinurai Vhukani Madhodha vatemba nzou nenda muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mwaka Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga, sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vari kutungamira sangano reNational Transitional Authority Dr. Ibo Mandaza vanoti mapato makuru achiri kuramba kushanda navo. PDP yoita sarudzo dzekutsiva vatungamiri vakabuda mubato iri mazuva apfuura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 29 fufu 2016 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leZimbabwe People First lilandula imbiko yokuthi umongameli walo unkosikazi Joyce Mujuru kafuni owayengumsekeli kamongameli webandla le-PDP umnumzana Sam Siphepha Nkomo kubandla lakhe.
Umama uMjuru wayevele kwazi konke okwenzakalayo, ngiyakwazi mina. Kwakuhamba kulabantu abawabika yena ubaba uSiphepha ukuthi ufuna ukuza ephathini yeZimbabwe People First.
Lebotswana lithi selizaqala ukwehlisa inani lezisebenzi ezivela kwamanye amazwe ezibalisa abeZimbabwe ukuze izizalwane zalo zithole imisebenzi.
Indaba ekhona ukuthi uhulumende ngani setshintsha imithetho njalo nesimo selizwe ukuthi akula msebenzi labo abantu abagabala msebenzi. Sibona kungcono ukuthi abavela phandle kwelizwe ngangcono bebuyele ngakiwo abone ukuthi uzasala eqhasha abantu abakhe njalo.
Kwenziwa umkhosi wokukhumbula amabutho amaNdebele awafa ngesikhathi sempi yeGadade. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla leZimbabwe People First lilandula imbiko yokuthi umongameli walo unkosikazi Joyce Mujuru kafuni owayengumsekeli kamongameli webandla le-PDP umnumzana Sam Siphepha Nkomo kubandla lakhe. USiphepha Nkomo waxexebuka kubandla le-PDP waya kweleZimbabwe First ngenyanga edluleyo. Sixoxele siphathamandla sebandla leZimbabwe People First umnumzana Methusele Moyo saqala ngokumbuza ukuthi kuliqiniso na ukuba obeyisiphathamandla sebandla leli umnumzana Bright Madonga waqotshwa kuleli bandla ngoba esebenzela ibandla leZANU PF Nzitha.
UMadonga waye kukomiti yethu ye-information eyikomiti ebiqathekile kakhulu. Sokulesikhathi singambona ukuthi usebenza njani njalo usebenze ngapi, wasebhalelwa ke incwadi ekuzama ukuthi kudingisiswe ukuthi usebenza njani. Sasesisola indlela ade senza ngayo, sasesimisa ukuba lilunga laleyo komiti kodwa akaxotshwanga ukuthi aphume ephathini. Umiswe ukuba lilunga lekomiti ye-information ngoba ubengasebenzi labanye, ubesebenza yedwa.
Sizwa ke eminye imbiko njalo ethi yona bakhona abathi unkosikazi Joyce Mujuru engakhokheli leli bandla ngalapha sokufika iCongress kufakwe abanye abantu. Liqiniso yini lo?
Ngingathi ngamanga ngoba iCongress yona ivele iyakhetha umuntu ozakhokhela ibandla. Kungabe kungubani? Kungabe kungumama uMjuru? Kungabe kungubani? Yena lo ozabe ekhethiwe, enominethiwe. Nxa kunominethwe abantu sithi abaningi okwedlulo yedwa kuzayenza ukhetho. So ke angiboni ukuthi kulo muntu ongathi yena ubani angakhokheli, ubani kakhokheli. Abantu abazakhokhela bazakhethwa kuCongress. Okwakhathesi iparty yonke iZimbabwe People First, bonke abantu nxa sibezwa sibakhangele ngengqondo zabo, bavele nje bafisa ukuthi bakhokhele kumama uMjuru. Njalo abaningi nje bazikhulumela ukuthi beza ephathini leyo ngoba bebone umama uMjuru esephathini leyo. So asiboni ukuthi kuzaba lohlupho kuCongress. ICongress izazihambela kuhle, abantu bazazikhethela ubukhokheli babo. So kade sakudingakali ukuthi ethi ubani siyamfuna, ubani asimfuni. Nxa sesifikile kuCongress, lowo nalowo muntu omfunayo uzamkhetha. Nxa kukhethwe abantu abedlula oyedwa kuzaba lokukhetho, onqobileyo unqobile ngezakhokhela iparty. Kodwa kwakhathesi sikhokhelwa ngumama uMjuru, bonke abantu nxa sibakhangele sibezobekhuluma bayasuthiseka ngobukhokheli bakhe. Njalo sikhangelele ukuthi loba siya kuCongress kuyabe kuyibuya kwenza nje, asikaboni omunye, asikezwa omunye othi yena la uyafisa ukukhokhela.
Esike sazwa njalo eminye imbiko ethi yona umnumzana Sam Siphepha Nkomo owabuya evela kubandla le-PDP
usedale inkulumo ngoba uNkosikazi Mjuru wayengazi ukuthi uyabuye bandleni njalo uthenjiswe isikhundla sokuba ngumsekeli wakhe. Kungakuliqiniso yini lokho?
Okokuqala, umama uMjuru wayevele kwazi konke okwenzakalayo. Ngiyakwazi mina kwakuhamba kulabantu abawabika yena ubaba usiphepha ukuthi ufuna ukuzwa ephathini iZimbabwe People First. Kwakuthunywa-ke izithunywa ezasuka ephathini ku-People First ziyakhuluma laye, zithunywe nguye umama uMjuru nobukhokheli bephathi. Wonke umuntu ukhululekile ukuze ephathini, akulanto ayithenjiswayo, akulasikhundla asithenjiswayo ubaba usiphepha.
Lo ke ngumnumzana Methuseli Moyo, isiphathamandla sebandla leZimbabwe People First, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu sizalethulela indaba eziphathelane lebandla leZANU-PF. Siqala ngomvulo lapho esiyaba sikhangela umumo webandla leZANU-PF, isimo sebandla leli ngemva kokubusa ilizwe okweminyaka engamachumi amathathu lasithupha.
iZANU-PF as a party, it's still relevant, yona was still relevant kakhulu sibili. Ungakhangela okukhona kathe sumele sikwenze ukuthi sifake intsha ibuse iyekhokhela iphathi yeZANU-PF.
Lalelani emsakazweni weStudio 7 lizizwe.
ELeBotswana lithi selizaqala ukwehlisa inani lezisebenzi ezivela kwamanye amazwe ukuze izizalwane zalo zithole imisebenzi. Kule nani eliphezulu labeZimbabwe elisebenza kweleBotswana, abanye bengababalisi, uhulumende weBotswana othi uzabona ukuthi bayaphuma kungene izizalwane zelizwe lakhe. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberoni eBotswana.
IBotswana ithi esabela ukuthi isimo sokuswelakala kwemisebenzi singabangela ukuthi izizalwane zakhe zicunuke ngoba zibona abavela phandle kwelizwe bephiwa imisebenzi ngaphansi kohlelo lokuthuthukisa umnotho weBotswana oleNational Development Plan 11. IBotswana ithi zabona ukuthi imisebenzi eminingi iya ezandleni zabaTswana. AbeZimbabwe bazalahlekelwa kakhulu ngoba behamba phambili kunani labavela kwamanye amazwe abalemisebenzi eBotswana. IBotswana ithi isihlele umthetho wokuqinisa ukungena kwabavela kwamanye amazwe bezodinga umsebenzi benzi kumbe ubuphepheli. Ababalisi yibo abazaba ngokuqala ukuzwa ngebhatshi ngemva kokuba uhulumende weBotswana athi izikolo zonke ikakhulu ezizimele zodwa zikhiphe abavela phandle kungene abantwana bekhaya. UNkosikazi Sithembeni Moyo ongutitshala kwesinye isikolo eHaburoni uthi sebetshelwe ngemizamo kahulumende weBotswana njalo abazi ukuthi ikusasa yabo imi njani.
Sokube le directive yokuthi abantu bami umsebenzi ngenxa yamaphepha lathi sibalushane saseleyo asilashwa lokuthi i-future yethu injani ngoba asilaqiniso lokuthi kambe ngokuteaching kuphela kumbe ku-across kuwonke ama-ministries.
Lokhu kugcizelelwe ngomunye wakhe u-Andres Ndlovu othi sekumele beqale ukukhangela kwezinye indawo kodwa evuma ukuthi yonke indawo komile.
Hayi, njengababalisi sesizwile kakhulu uhulumende lapha uthi ufuna ukuthi babeke ama locals. Mbona ngathi kuzaba ngcono ukuthi abantu baqale ukudinga endaweni ezinjengabo Namibia ngoba kubuyela ekhaya, hayi ngaba nzima kakhulu.
INamibia esanda ukhipha umbiko idinga amatitsha lavela kumazwe angaphansi komanyano weSADC. IBotswana yona izaqala ukugumula ababalisi abavela kwamanye amazwe ekuqaleni kwethemu ezayo. Kodwa uCalistus Mpofu uthi ayisibo ababalisi kuphela ababhekane lokugunyulwa emsebenzini.
Indaba ekhona ukuthi uhulumende ngani setshintsha imithetho njalo ngesimo selizwe ukuthi akula msebenzi labo abantu abakhabala msebenzi. Sibona kungcono ukuthi abavela phandle kwelizwe ngangcono bebuyele ngakibo abone ukuthi uzasala eqhasha abantu abakhe njani.
Kula beZimbabwe abadlula amakhulu ayisikhombisa i-700 abayiziphepheli eBotswana okanti abayinkulungwane ezilitshumi balemsebenzi etshiyeneyo njalo balamaphepha aqondileyo kodwa kule nkulungwane ezihlala elizweni okungekho emthethweni. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseGaborone kwele Botswana.
Langlelo amshweshwe
Langlela nampa bafubembula
Kuhlelo lwezemaphandleni namuhla sixoxa lomeli wenkayisa uthetalele parlamente umnumzana Abednego Bebe. Nomzana Bebe, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ntungameli, kunjani?
Hayi, ngiyaphila. Kunjani enkayi?
Enkayi kulendlala, njengoba usazi ukuthi inkayi indawo okuthiwa i-region 4 indawo elezulu elincane. Ngezinye indlela ke kuthi ukuthi vele izulu kalisilo eliyizulu esingalazi njengezulu kwezinye indawo ezingaso region 4.
Amalungiselelo okulima wona ahamba njani?
Uhlupho olukhona ukuthi-ke sikhuluma ngento okuthiwa i-climate change. Akusa njengalokhane sasikwazi ekadeni sikhula ukuthi sasikwazi ukuthi khona-ke nxa kufika isikhathi esinje izulu liyabe lisina, njalo abadala nxa bangabona izulu langikhona lingasananga ngaleso sikhathi okufanele kuniyo ngaso babe siya entolo kumbe baphume-ke abadala baye kwethula-ke izindlu zabo thekwani bethule ke lamalembu abe botshele ezihlahleni into ezinjalo njalo. Njalo-ke kathesi ngenxa ye-climate change. I-climate change sikwenza ukuthi-ke umkhathi kumbe ngithi izulu eliba khona isikhathi esiningi labo ikakhulu eZimbabwe abakuthiwa bayayenza i-forecasting sebephuma-ke ngaphandle kwe-forecasting yabo. So-ke nxa ukuthi sebehlulekile ukuthi bakhiphe kokuthiwa yi-focus leyo, kuba nzima-ke ukuthi abadala babekwazi ukuthi ekadeni sasisenza njani. Kuba nzima ukuthi i-planning yangikhona, ngoba ungakhohlwa ukuthi abantu bemakhaya akula sector abasebenza kiyo, akula ndawo abasebenza kiyo. So kuyabe kufanele ukuthi babe nolwazi olugcweleyo isikhathi sesekhona, ukwenzela ukuthi khonokho okuncane abakutholayo bethunyezelwa ngabantwana eGoli, okuncane abakutholayo bethunyezelwa ngabantwana e-UK, okuncane abakutholayo besebenzelana bebhadalana ngendlela ezijiyeneyo bese belungiselela-ke ukuthi balime. So ngaleso sizathu-ke kuba nzima ukuthi abadala baplane. Nxa sokunjalo-ke sokusuba umsebenzi kahulumende ukuthi njengoba uhulumende enguye okufanele ukuthi abatshele ngezinto ze-climate change, zona lezi ezenza ukuthi kungabi lula ukuthi balime ngesikhathi abazele belima ngaso ekadeni. Kufanele ukuthi uhulumende-ke abalungiselele izinto ezinjengalezo okufanele bazisebenzise nxa belungiselela kulima. Azisheneli kumbe kazisekho khona, ngoba uhulumende okhona uyehluleka-ke ukuthi alungiselele abantu ukuthi balime, kwenzela ukuthi kube lula-ke ukuthi impilo zabo bangabi labana abantu abathona beholelwa ukuthi sesikhangele i-World Food Programme ukuthi izabuya izesinda ukuthi. So umlandi kahulumende ukuthi kulungise khonokho ngezindlela esikutshoyo ukuthi uhulumende okhona usehlulekile ukuthi-ke anakekele abantu ngemuva kwezizathu ze-climate change eziba nzima ukuthi balungiselele ukulima.
Inhlanyelo yona kodwa iyathengeka kanye le nsimbi zamakhuba.
Uvele kambe uzathi iyathengeka, ithengeka njani inhlanyelo nensimbi zamakhuba, ngoba ukhuluma ngomuntu ovele engithe mina ulimthatha isikhathi eside-ke ukuthi alungiselele-ke lokho-ke okufanele akusebenzise ekulimeni. Bese kusithi-ke nxa sokusiya nesikhathi sokuthi inhlanyelo sithengiswa, abantu abemakhaya kuba nzima ukuthi balungiselele, ngoba namhlanje kulumnyaka inhlanyelo imali iyi-$2 uzafi futhi kumele mhlawumbe ngomnyaka olandelayo isiyimalini isiyi-$15. Ikanti-ke umuntu wana osekhaya ubelungiseleleke i-$8 yokuthatheni. Bese kusiba nzima-ke ukuthi rayithi nxa eselungiselele leyo $8 sesifa siyi-$15 ayisakwani. Ngapha-ke uthile vele ngekhaya impuphu imfikela abe secina sethi unganani-ke kelanithenga-ke impuphu leyo ngiyefida ngiyenika abantwana. ukuthi baphile bese uhlelo kuphambanisele uhlelo lonke okolokulima ukuthi manje kuphambanisele uhlelo lokulima ufike ukuthi umsengene esifaleni omunye sethatha inhlanyelo ephehliweyo ikine ngabilanga omunye sezama ukuthatha inhlanyelo yona leyo engaphehlwanga lanxa inhlanyelo engaqondanga isiyamila ke ingasamili ngendlela eqondileyo ngenxa yokuthi kube zinswelo ezidalwa ukuthi abantu ke abuthela injection yemali engena emakhaya esasikwazi ukuthi nxa kuzula sakuthiwa ukuzala yizimbela.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mhlonitshwa, siyabonga.
Siyabonga baba.
Belilalele uhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lomeli wenkayisa uthedalele ePhalamende umnumzana Abednego Bebe. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo umntungameli Nkomo.
Lamhla kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yemhlahlo wesizwe sikamthwakazi. Uma kuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu babugande, ngiyabonga njalo lakubalaleli bonke abalaleleyo ngalesi sikhathi.
Kuyini okwenzakalayo? Sizwa kuthiwa liphakathi kwamalungiselelo, ungasichasisela okuningi ngamalungiselelo la?
Siphakathi kwamalungiselelo awesikhumbuzo esegadade, esingawuthi ngumgubho wasegadade, lapho okwawela khona amaqhawa kithi ngesikhathi sokuvukela wamaNdebele abelungu. Amalungiselelo ahamba kuhle kakhulu phakathi, sibona abantu bayeza, abantu bayancedisa, hhayi kukhanya wonke uhamba kahle ba.
Kahle kahle, ungachasisela abalaleli ukuthi kuyini okuyaba kusenzakala, kuyini okubangela ukuthi lilungiselele isikhumbuzo leso?
Baba, kuzayo kusenzakala izinto eziningi ngelanga leli elamhla ka 5 November ngesabatha elandelayo nale yaphambili kwakusasa. Kuzabe kule migido eminingi yakithi, kuzabe kulezi ngoma zakithi, kuzame kule midlalo yakithi, kule migido etshiyeneyo, kuzabe njalo kula ezikhulumele ezitshiyeneyo njalo. Zigubha ikakhulukazi amaqhawe akithi amaNdebele alwisana lamathiwa, amathiwa ephethe imbhobho, bona bephethe imkhonto. So ke yikho kakhulukazi okuzabe kusenzakala kuleyani indawo mhla ka-5 kusukela ekuseni ngo-8 kuze kuyeshaya u-5 o'clock kwantambama.
Ungatshela abalaleli ukuthi kungaphi lapho okubuthanwa khona?
Lapho esifutana khona sizabe sise entaba zinduna embembesi, nxa usuka kobulawayo i-30 kilometers uhamba ngomgwaqo oyeHarare, nxa usuka eHarare uzabe uku-30 kilometers ungakafiki kobulawayo, uvele kusendleleni khona phana emashop.
Linxusile yini abavela kuhulumeni?
Asinxusanga abantu abavela kuhulumende, kodwa sinxuse abantwana bonke bakwamthakazi singakhangelelanga ukuthi uvela ngathi. Sinxusile izinduna, sinxusile abalisa, sinxusile osobhuku, lenkokheli zonke nje zakwamthakazi.
Siyabona ukubana sokulesikhathi lisenza imbuthano efanayo, kuyabe kwehlukene ngani lo umnyaka?
Umnyaka lo wehlukile kuneminyaka yonke eminingi, ngoba kathesi sibuya ngesikhathi abantu bakithi behlupheka kakhulu, sibuya ngesikhathi abantu bakithi sebefuna ukuthi baziphathe, sibuya ngesikhathi abantu bakithi behlupheka bengasazi ukuthi bathini. Sibona njalo labantu lokhe bekhathazeka bedinga ubukhokheli. So ke kukhanya ukuthi kuzokwehlukile kule minyaka yonke eminingi leyi kulo mgubho esibhekane nawo.
Linxusile yini abavela ezansi ye-Afrika lapho okuyikho okwadabuka khona amaNdebele?
Sinxuse zishile kakhulu iziphathamandla kakhulukazi ezomdabu ezisuka eMzansi ukuthi lazo zize zizoxoxisana nathi, zizosifundisa nathi ukuthi singobani, ngoba bona ngale basaphethe. So kukhanya ukuthi khona hayi bathembisa ukuthi bazabuya.
Likhona yini ofuna ukuliphosa okokugcina uvalelisa abalaleli?
Ngakukhuthaza kakhulukazi kubalaleli bakithi, labantu bakithi kumagumbi amana komthwakazi kusukela Midlands, Matabele and South, Matabele and North, Vulawayo, kubonkayi, kubosilobela, kubojombe, kuboloagweru, kubocholocho, kubogwanda, kubobitebridge, kubopinga. Siyalinxusa lonke bantu bakithi ukuthi lize ngobuningi benu sizogubha amaqhawe ethu, ngoba laphana kufele umntonga, kufele umsuthu, kufele umvenda, kufele umnguni, kufele umtswana, kufele zonke izizwe ezabumba umthwakazi. Ikho ke siyacela ukuthi lonke libe khona kulombuthano owamhla ka 5 November 2016 eGadade, 30 kilometers from Bulawayo, 30 kilometers before ingangeni kobulawayo livelele Harare. Ngiyabonga balalela.
Hayi, lathi sibongile, ubelela ngelihle.
Ngiyabonga bani.
Lo msakazo we Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz. Okwamanje sengitedela emuva ngilichiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosazana sichasisile Ndlovu wenhlanganiso ye Women's Development Association oseGwanda esichasisela ngokuswelakala kwamanzi kulindawo kanye lemizamo eyenziwa izakhamizi kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ezifana leyakhe. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, siyabonga ukwamukela.
Siyananzelela ukuthi udaba lwamanzi lukhanya ludla ubhedu khona ngapho eGwanda, njalo kulemizamo yokuthi lulungisiswe. Kuyini eselikwenzile kathesi?
Esesikwenzile thina kathesi sike sahlangana njengenhlanganiso ezizimele zodwa eGwanda mhlaka 14 October satshengisela sisuka eJawunda emashopu sisiya ekhansilini, lapho esafika khona sanika uMP weGwanda Central kanye lo mayor lo town clerk ipetition etshengisela izifiso zethu njengehlanganiso. Sahlangana sabhala ipetition. Okokuqala sabhala iposition paper esayithumela endaweni ezithiyeneyo yaze yaphuma la kuprint media kanye nakukubatana lamanye ama-website ama-organization. Sasesibhala-ke ipetition satshengisela sisuka eJawunda emashopu sayafika ekhansilini chamber, lapho esanika khona uMP oweGwanda Central ipetition kanye lo mayor. Basi-adressa basitshela ukuthi bazasebenzisana lezakhamizi ukuthi belungisise udaba lwamanzi, ngoba lathi sasesibatshengisele ukuthi we are concerned, njalo kuyasihlupha njengenhlanganiso ezisebenzela ukuthi ziprotecte ama-socio-economic rights ama-citizens eGwanda. Nalo sasesitshelwa ukuthi imitha i-prepaid water meter ebifakwe ku-bulk reservoir esupplier i-town esibhedlela sikhitshiwe kuyimizamo esasiyenzile. Ngapha kusebenza belokhu ekhona ama-prepaid water meters, osokuyikho kuphushe i-resident association ukuthi itshengisele itshengisela isithi amanye lawo kanye lozilwa kabaphume eGwanda ukwenzela ukuthi amanzi abe restored, abantu bekwanise ukuthola amanzi ngesikhathi esifaneleyo ngalo zulu zonke.
Kungani lisithi uhlupho lwamanzi lubhahile kakhulu khona ngapho eGwanda okwedlula ezinye izigaba zelizwe?
Uhlupho lwamanzi eGwanda aluqali namuhla. solule priyezi si ilo shupo olufanayo njalo nga ama residency esuma uti ayeti nisisa uti kati hui inogonza sifuchwe nga manzi luyona isosi ya manzi 10 kilometers away njalo iye supply ivulawayo hui inogonza ikuanda itube ivulawayo ingatube kusitshelwa ukuthi hayi iproblem ukuthi iconflict bezino abayalwa every time iconflict bezino nxa bebanga ipayment ama residents abakwazi ukuthi iconflict ayibhadalanga ngoba siyabona ukuthi sesivalelwe amazi okweviki umbe okwe 2 weeks without any explanation.
Ye lona udubo lolu olwamanzi luphatha njani abesifazana ikakhulu ezindlini lapho?
Udubo lolu buhlungu kakhulu sithandekile. Singanasekela ngo-2015 abanye omama basukunyezwa besiya kukha amanzi benye imayini eseduzane leGwanda khonapho 5 kilometers barethwa labo mama njalo akula owabakhompasitayo and akula owazama ukubaduduza. Khathesi-ke nxa kungela manzi omama sibafica futhi besesigabeni sifanayo ukuthi behambe imango emide asabalo ukugeza ukuthi benathe kuphela ngoba i-5 kilometers ngeke uyihambe uthwele amanzi amaningi uyabuthwele ingxayi 20 litre eyodwa. So mama isikhathi esiningi bayahlukumezeka generally i-dignity yabo vele ihle iwe so amalungelo abo ku-constitution ahle yephule ukuthi i-right to their personal dignity and i-right to clean environment vele ayisekho bahle bethathelwe totally.
Manje udaba lolo lokuhlukuluzwa kwabomama lwabikwa nayo emapholiseni?
Amapholisa ayakwazi amdinga lowo mdinga ukuthi bembambe. Abanye bathi sewabanjwa abanye njalo bathi hhayi azange abanjwe bakhanya umuntu owabalekayo. Indaba yangkhona kayiphumanga kakuhle.
Okuyikho elifisa ukuthi kwenziwe ukuthi uhlupho lolu luphele kuyini? Okuyikho okuyisizathu sokutshengisela
izinwa iphume iphele eGwanda ibisele i-water plant ku-council. Lokhu kuzanceda kakhulu ukuthi amanzi angaduli achiphe ngoba eGwanda is one of the towns elamanzi adura kakhulu njalo ungakhangela ukuthi aduliswa yini sisuka simangale ngoba amanzi akhona less than 10 kilometers away. So izinwa ikhanya ithengisela i-council amanzi edula. So sitho ukuthi lama-residents kumele ithenge ku-council edula. Best solution ikuthi izima ihande over i-council iziranele sisale sihluphana le-council yethu ngokuni kodwa amanzi silawo.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Sichasisile Ndlovu oyinhlanganiso ye-Women's Development Association oseGwanda. Thiyani indlebe njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni kulolu hlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile. Ngolwesibili mhla ka 8 ngolwezi izizalwane zeMelika ziyavota kukhetho seluvuse umhlonga ukungakaze kubonakale. Bana leqiniso ukuthi uyalandela ukwenzakala ngalolu suku ngokulandela umsakazo we Voice of America. Intatheli izindaba ze-VOA zizaba zisezigodlweni zabancintisayo umnumzana Donald Trump lonkosikazi Hillary Clinton ukulethulela ukuzabe kusenzakala. Ngalokho, umsakazo we-Studio 7 uzalethulela okuzaba kusenzakala kuhlelo lwe-Live Talk oluzethulwa ekuseni ngesikhathi sika-5 kusiya ngo-6 ekuseni. Sizalethulela njalo okuyaba kusenzakala ebulenjini be-Facebook. Kuthi ngolwesithathu 9 lwezi umsakazo we-VOA Zimbabwe uzakuba lehola elilodwa kusukela ngo-10 ekuseni kusiya ku-11. Kuthi njalo ngalelo langa mhla ka-9 lwezi sizalethulela ezinye njalo indaba zokhetho kunhlelo zethu zansuku zonke kusukela ngo-7 kusiya ku-8 ntambama lakuhlelo lwe-Live Talk kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9. Lalelani okuzaba kusenzakala emsakazweni we-Studio 7.
Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela.
Ibandla leZimbabwe People First lilandula imbiko yokuthi umongameli walo unkosikazi Joyce Mujuru kafuni wayengumsekeli kamongameli webandla le-PDP ukuthi abe kubandla lakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama uChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.